Misoro ye nau zanasi igunyana 1 2015. Imwe shoroma yeku Nigeria va Aliko Dangote voronga kuvamba mabhizimisi munyika. Zimbabwe yava kusendeka parutivi chirongwa chekutora zvikamu makumi mashanu nechimwe kubva muzana kumakambani ekunze. Kunze kwemigodhi. Musangano wekuongorora nyaya dzekutorwa kwenhau ye Highway Africa wopetwa kuSouth Africa. Muchirongwa che Live Talk che The Youth Connection na 8:30 p.m. tiri kutarisa zviri kuitwa munyaya dzebudiriro nevechidiki vakambenge vari kunze kwenyika.